Chino zvachiri chitatu manheru ndakavimbisa manheru apfuura kuzoo ndaizotaura kana Ishe vakatendera manheru anu pachidzidzo chekuti chinyorwa pamadziro. Chakanyanya, tinogona kutora mavhiki pachidzidzo ichi uye tikasatombomaranzura pamusoro pacho, asi ndichaedza kutsanangura zvishoma zvacho manheru anu nerubatsiro rwemweya mutsvene. Uye zvino ndinoda kuverenga kubva kuna Dhanieri chitsauko 5 uye ndima 25, uye inoverengwa sezvizvi. Zvino ichi ndicho chinyorwa chakanyorwa: mene mene tekere ufasini. Uye zvino dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pane kuverenga uku. Zvino handizive kana hama yedu yakanaka muchengeti wepano kana ingandidzimirawo zviedza zvakajeka izvi. Ndiri chiri kupenya chichidzika zasi nekuno. Ndatenda zvikurusa. Handisi kukwanisa kuona ungano. Zvino kana ndichitaura naani zvake, ndinoda kuvatarisa kumeso pandinenge ndichitaura. Zvinongoita sekuti unenge uchinyatsoonana nevanhu. Zvino tiri kuvimba naShe wedu manheru anu patiri kungoedza kutora nguva yangu ndichitaura pamusoro pechidzidzo ichi. Ndinoziva kuti chidzidzo chikuru uye ndechekuvhangera mushumi chidzidzo ichi, uye hachisi chimwe chekupodza kwaMwari, asi ndechekupodza kukurusa kwaMwari. Mutumbi unonyanyisa kurwara wandinoziva manheru anu ndiwo mutumbi wepamweya waIshe wedu Jesu panyika ino. Wakabvaruka zvikuru uye nekupwanyika kusvikira uri kuda chaizvo kupodza kwaMwari. Zvino chidzidzo chedu manheru anu chinotangira muBhabhironi, uye Bhabhironi rakanga riri kwekutanga kunova ndiko kwarichiri nazvino muShinari, uye rakatanga richidaidzwa kunzi suo raMwari, Bhabheri, Bhabheri, uye gare gare rikazonzi Bhabhironi, zvinoreva kuti nyonga nyonga. Uye Bhabhironi rinoonekwa kwekutanga kweBhaibheri muna Genesi, uye rinoonekwa pakati peBhaibheri, uye rinoonekwa kwekupedzisira kweBhaibheri, bhuku rekupedzisira zvakazarurwa. Uye nekuti riri muBhaibheri rose, rinofanirwa kunge ritoripo nhasi uno. Uye zvakarewo zvinhu zvese zviri panyika nhasi munzira yezvemweya, zvakaita semweya waMwari nemweya wadhiabhori, uye mapoka ese anotenda zvakatsauka nezvose zvatinazvo nhasi munyika, zvakatangira muna Genesi. Genesi zvinoreva mavambo. Uye zvinhu zvose izvozvo zvakadaro zviri pasi perimwe zita uye pasi pechimwe chimiro, asi mweya mumwe chetewo wakatanga muna Genesi unozviburitsa. Uye zvakangofanana nemuti uchikura uchikwira kuuya kumusoro, uko wese unosvika kunhongonya pakupedzisira, kuitira kutonga kukuru kwaMwari apo pavachagadzirisa zvinhu zvese. Uye zvese zvakava nemavambo zvichava nemagumo. Zvinhu izvozvo zvega zvisina mavambo ndizvo zvisina magumo. Ndicho chikonzero muKristu akazvarwa patsva haana magumo, nekuti ane upenyu husingaperi. Uye upenyu husingaperi chikamu cheupenyu hwaMwari pachavo, nekuti Mwari ndevaziyenda nakuenda. Uye shoko rimwe chete rechigiriki rekuti zoi rinoti upenyu hwaMwari. Apo Jesu anotaura uye akati, ndinovapa upenyu husingaperi. Shoko rimwe chete iroro rinoshandiswa zvakare. Naizvozvo, kana munhu achiberekwa patsva, mweya wake unenge washandurwa uye anova chikamu chaMwari, zvekuti anenge ari mwanakomana waMwari. Uye anongova waziendana kuenda saMwari vari vaziendana kuenda, nekuti iye chikamu chaMwari kubudikidza nokuberekwa kwake, kuberekwa kwepamweya. Zvino Bhabhironi rakavambwa nemurume ainzi Nimrodhi, aiva mwanakomana waHamu, murume aive akaipa kwazvo. Uye Bhabhironi pane imwe nguva raimbova iro guta guru repasi rose. Guta guru iri parakavakwa ikoko, maguta ose maduku akaripoteredza aibhadhara mari, mitero nezvimwe zvakadaro kuguta guru iri, Babylon. Uye imomo, kana mukaverenga mune mamwe mabhuku ekare, akaita se To Babylon's Ra Hislop, uye nenhoroondo zhinji dzekare, muchaona kuti vaiva nemhando dzese dzedzidziso dzisinganzwisisike imomo. Vaiva nemukadzi imomo, andikwanise kudaidza zita rake panguva ino. Zvino, aiwana midzi yakasiyana siyana uye kubva munyika, uye ogadzira zvimwari kubva kwairi. Zvinotendwa kuti ndizvo zvimwari zvakatorwa naJakobho kubva kuna tezvara vake. Zvimwe zvezvimwari zvemidzi izvozvo nezvimwe zvakadaro. Zvingori zvitevedzwa zvidiki, uye kubva muzvinhu izvozvo, makabuda mapoka aya anotenda zvakatsauka atinoona munyika nhasi. Kana mukacherechedza hunhu hwazvo, nehunhu hwezvinhu izvi nhasi, hunhu humwe chete. Saka, Bhabhironi rakanga riri mumupata mukuru iwoyo wakaorera ipapo, uye rakanga rakakombwa uye richidiridzwa nerwizi Yufratesi naTigrisi, uye yakanga iri nzvimbo huru yezvekurima. Zvino, Bhabhironi rakanga riri guta guru kwazvo. Zvino iro rakada kuita angangoita mamaira 120 kutenderera guta, mamaira 30 kurutivi rumwe norumwe, zvaizoriita mamaira 120 kutenderera. Vanotivo migwagwa muguta reBhabhironi yakanga yakafara mafiti angaita 200. Masvingo aro akanga akapamhama mafiti 80, uye ari chaizvo mafiti 200 kureba. Vaikwanisa kuita mijao yengoro dzemabhiza kutenderera masvingo aya nengoro. Zvino magedhi aro akanga akagadzirwa nendarira. Zvino magedhi iwayo aiva mafiti 200 kufara kwawo. Uye pakati peguta chaipo pakanga pane muzinda, uye muzinda wakanga uri chigaro cheumambo. Zvino nepakati peguta paidarika rwizi rukuru Yufratesi. Kana mukazvicherechedza, iguta radhiabhori, nekuti rakagadzirwa richitevedzera guta ramwari serwizi rweupenyu rwuri pamberi pechigaro cheumambo. Zvino muguta iri vaiva nemapindu makuru ainge ari nechemudenga achibva pamadziro mativi ose, uye rakanga riri nyika huru ine simba panguva iyoyo, kusvika rakanga rakurira pasi rose rinozivikanwa. Zvino, pasi rose raibhadhara mari, rakanga rabudirira zvikuru mune zvesainzi, uye rakanga riine zvinhu zvemhando ichangoburwa zvaigona kugadzirwa nesainzi. Rakanga riine ngoro dzemabhiza dzichangoburwa, mhando dzichangoburwa dzezvigadzirwa, zvombo zvehondo zvakasimba zvikuru uye nesimbi dzakanakisisa dzacho. Rakanga rakasiyana nedzimwe nyika dzepasi rose. Uyezve mukati memasvingo aya, umo mambo Bheriteshazari aiva mambo panguva yechiitiko ichi chatiri kutaura nezvacho manheru ano, mambo Bheriteshazari uyo anonzi neBhaibheri Nebukadhinezari vaiva baba vake, asi chokwadi chaicho vaiva asekuru vake vakamusiyira umambo, mambo Nebukadhinezari. Uye vazhinji venyu munorangarira kuti Nebukadhinezari ndiye aiva mavambo eumambo hwemarudzi, musoro wendarama. Zvino akanga aenda kumusoro kuJerusarema mamaira mazhinji zhinji kure kwazvo. Uye akanga atapa maJudha ndokuvaunza zasi muumambo hwake, uye akavaita nhapwa akashandisa vezvesainzi vavo nevamwe vakadaro, sezvakangoita Russia payakapinda muGermany, uye ndokusaka vaine bhomba reatomic nezvimwe zvakadaro. Vakawana vezvesainzi vechiGermany ava, ndokusaka vaine budiriro iri kumberi kwazvo nhasi uno. Vakavatapa ndokudzokera navo kumusoro ikoko. Pachavo vakanga vasinazvo, asi vakaenda vakanotora zvinhu izvozvo sezvakaita Nebukadhinezari kumaJudha. Uye tinoona kuti panguva iyi pakanga paine murume akarurama ainzi Dhanieri muprofita waJehovha. Akatorwa muutapwa panguva iyoyo. Akanga ashumira semuchinda pamusoro pevafemberi vose, nevamwe vakadaro, nevachenjeri, nevanzveri venyeredzi mukutonga kwamambo Nebukadhinezari. Uye zvino Bheriteshazari ndiye akanga ava nechinzvimbo. Bheriteshazari akanga akaita semunhu wemhando yakaipa, aitongovawo asina hanya. Uye zvakare vanhu vese veBhabhironi vaine chengetedzo yakadaro sevaifunga kuti vakanga vanayo. Vangopinda chete mukati memasuo iwayo, uye masuo acho opfigwa. Nemasvingo akareba mafiti 200, akakora mafiti 80. Chimbofungai kuti vanofanira kunge vainzwa kuchengeteka kwakadii vari mumasvingo iwayo. Asi chingorangarira izvi, zvisinei nokuti sainzi yakuita kuti unzwe kuchengeteka zvakadii, Mwari vanokubata paunotadza. Pane chengetedzo imwe chete, uye ndimo muna Kristu Jesu. Zvino pavakanzwa kukosha kwavo kukuru kwekuva nyika inotungamira pasi rose, mufananidzo chaiwo webudiriro yemazuva iwayo, yakangofanana neiyo yatiri kurarama mairi, Amerika ino yakakura kwazvo. Uye ndinoita sekuti kanganisikei pachangu, asi ndinotya kuti tiri kutora maonero mamwe chetewo avakatora, zvekuti isu tinonzwa nekuda kwekuti tine vatinofunga kuti ndevezvesainzi vepamusoro-soro, uye nezvigwagwagwa zvakanakisisa nemabhomba eatomiki nendege dzinomhanya kudarika dzese, uye takaita sekuti nokuti tiri nyika inotungamira pasi rose, neimwe nzira takanzwa kuchengetedzeka kwedu pasina Mwari. Mufananidzo wakanaka kwazvo, uye Mwari havafi vakashanduka. Maonero avo kuchivi ndiwo mamwe chetewo nhasi sezvazvaiva panguva iyoyo. Uye hapana nzvimbo yekuhwanda zasi kuno. Muna Kristu chete ndimo mawakachengeteka. Uye muguta guru iri, semanzwiro avaiita kuti pakanga pasina nzira pasi rose yekuti mamwe mauto angamborwisa guta iroro. Madziro makuru marefu, uye nemidziyo yavo yemazuva iwayo, uye vainge vakavharirwa kubva kunyika yekunze. Asi havana kuziva kuti rudzi rwakaipa rwainzi vaMidia nevaPeresia, vanova zvino maHindu ekuIndia, havana kuziva kuti chinhambwe chemamaira mazhinji kubva ipapo vakanga vachichera nzira yerwizi kuti vashandure mafambiro erwizi Euphrates, kuitira kuti vagone kufora nepasi pemasvingo. Pavakanzwa kuti vakachengetedzeka nguva dzese vaiita manzwiro iwayo, kana vakaita manzwiro iwayo, ipapo vaibva vachakwaira muchivi. Zvinoita sekudaro kuti kana munhu asvika panzvimbo yekuti anonzwa kuti ane zvinomukwanira, chivi chinotanga kumubata. Chechi, nyika, munhu sedunga munhu anonzwa kuti haadi kana betsero inobva kunze, chivi chinotanga kutonga maari. Ichokwadi ichocho. Uye tinocherechedza zvakare kuti kana vanhu vave kutanga kunzwa manzwiro iwayo ekuvave pamusoro, kazhinji chivi chinopinda chobva chavaodza. Saka pavakavhara masuo iwayo, vakafunga kuti vakanga vakachengeteka, asi Mwari vanotarisa pasi kubva kumatenga. Zvino chivi chinhu chinosvoresa kune nyika ipi zvayo. Handizive manheru ano, nemidziyo yedu yose mikuru, nengarava dzedu dzepasi pemvura dzinofambiswa nesimba remaatomu, uye nendege dzedu majeti anobhururuka mazana emamaira akawanda pasekondi imwe, izvo zvokutoti kana kuti paminiti dzinotogona chaiko kupfuura chidziviso cheruzha. Asi musambofa makakanganwa kuti zvivi zvenyu zvichakuwanai. Uye panguva iyi vakanga vavhara masuo iwayo, uye vakafunga kuti vaigona kungorarama mumafaro ekudhakwa pamadiro nekuti vakanga vakachengetedzeka. Ndivo vaiva nyika yaitungamira. Dzimwe nyika dzese dzaitarisira kwavari kune zvesainzi, uye paru batsiro. Zvino saka panguva yakadaro saiyoyo pakanga paine mambo uyu akafunga kuti aizozviwanira nguva huru saemafaro. Zvino akatara zuva raizova nemutambo mukuru kwazvo wedhanzi kana kuti sezvandingati rock and roll iri kupisa panguva iyoyo pasina zvezvimwe. Zvino saka akatara nguva uye ndokukoka vese vane mukurumbira, masoja ese nevakuru vemasoja nevakadzi vese navarongo. Zvino murongo anongova chipfeve chiri pamutemo. Uye munoona here kuti kana munhu achinzwa kuti ane zvinomukwanira anotanga kuchakwaira muchivi? Zvino akadanira zvinwiwa zvinodhaka zvemhando yepamusoro-soro zvaaikwanisa kuwana kuitira pati huru iyi yerock and roll yaaizova nayo. Akafunga kuti akanga akachengeteka. Akafunga kuti hapana chaigona kumukuvadza nekuti akanga akachengeteka. Uye akava nemakuwerere makuru aya mune rimwe remapindu aya seri chaiko kwemuzinda wamambo. Zvino vari kunze ikoko mubindu zvichida vakanga vari shongedza rose zvakanaka kwazvo neunyerekete hwese hwakarembera, uye vakaita kuti vasikana vose vedhanzi nevakadzi vakawanda vauye kuzovaraidza masoja, uye doro ravo newaini yavo. Kana husiri iwo hurongwa chaiwo hwepati yerock and roll iri kupisa panguva ino nhasi, handizive kuti humwe hungava papi. Ndizvo chaizvo. Zvino vakagadzirira zvinhu zvose uye vaizova nenguva huru. Uye pasina kupokana, vakadzi vakawanda vakaroorwa vakauyako. Varume vavo vainge vasiyiwa kumba sevareri vevana, ivo vachienda havo kunova nenguva yakanaka. Uyewo nerimwe divi, pasina kupokana, vamwe amai vaifamba-famba vaine mwana ari kurwara, apo murume akadhakwa ainge abuda kunova nenguva yakanaka. Chinongova chinhu chimwe chete kumativi ose. Uye ndinovaona pavanotanga kunwa uye nekuva nenguva huru. Uye ndinogona kufungidzira kuti vakanyatsoridza bhendi ndokuva nemimhanzi uye vezera rekuyaruka vadiki vachivhesana vhesana. Uye masoja vakadhakwa vachibata vakadzi vachivakanda nepamusoro pemisoro yavo nekuvatsvoda nekugara pasi mumacheya nekuzhambatata vachifunga kuti vainge vakachengeteka. America! Mwari vakatarisa pasi papati iyoyo yezvidhakwa yerock and roll. Vakatarisa pauri manheru ano. Uye vanofanira kunge vakava nenguva yakadini. Uye ndinogona kufungidzira kuti mambo uyu pano Bhereteshazari aiva Elvis Presley wemazuva avo, aikwanisa kuita zvakawanda zvavo zvinoshamisa zvavaiva nazvo. Uye nekufarisa kwavo kwese, uye vasingazive nguva dzese kuti rufu rwakanga rwuri pamusuo. Saka pati iyi payakasvika pakunyatsonakidza kazhinji sezvakangoita mutambo weHollywood wemazuva ano unobuda paterevhizheni, vakafunga zvekutaura nyambo dzinosetsa pamusoro pekunamata zvakangoda kuita saArthur Godfrey kana chimwe chinhu chakadaro chemazuva ano, kana mumwewo Annie Ford P. Picker anotaura imwe nyambo inosetsa pamusoro pemuparidzi. Asi Mwari vachiri kutarisa pasi kubva kudenga. Asi vaifunga kuti vanogara munyika yekuti iyo haibatike zvachose. Asi unokohwa zvaunodyara. Ingozvingwarirai izvozvo vanhu, mungave muri nyika kana chechi kana sedunga munhu, unokohwa chaunodyara. Zvino handiti ndiri kuona mambo uyu achisimuka ndokuti, imbomirai zvishoma vasikana, Regai timbonzwa imwe ng'ambo inonakidza pamusoro pemuparidzi. Kana chimwe uchakadaro. Zvino unyerekete wese uchipepereka. Uye madzimai echidiki achiti, "Whoopi, ehe, ndinotenda kuti tingada kuinzwa iyoyo." Uye nemasoja echidiki achienderera sevezera rekuyaruka vezuva rino. Nekuti rino harina kusiyana neBhabhironi remazuva ano. Ini ndirwe muAmerika. Asi kunyangewo Dhanieri uyu zvakare aivawe muBhabhironi panguva iyoyo. Asi izvozvo hazvipembedze chivi. Ndakati kune mumwe musikana imwe nguva, "Uri muKristu here?" Akati, "Ndichakupai kunzwisisa kwekuti ini ndiri weMuamerika." Ndakati, "Izvozvo hazvireve chinhu, kwete zvachose." Ndinofara kunge ndiri weMuamerika, asi izvozvo hazvinei nechekuita pakuratidza chiKristu. Kana chii zvacho, kana tikatadza, tiri kuzobhadharira zvivi zvedu. Ingova ine chokwadi chazvo. Vaiva nemuprofita ikoko, asi havana kuteerera. Vaiva nemharidzo, asi vaida kuita dambe nayo. Kana isiriyo Amerika yemazuva ano, ini handiizive. Vane evhangeri, chokwadi, asi vanoda kuita dambe nayo. Saka vakati, "Handei zasi tinotora midziyo iya yevaumburuki vatsvene, touya nayo pano, tova nen'ambo inosetsa kubva pairi." Mwari havatendere vatadzi kuti vaseke vanhu vavo. Uchazvibhadharira rimwe zuva. Zvino vakaenda kunotora midziyo yaJehovha ndokuiunza mutemberi. Uye vari kuzova nekunwa kwakanaka kubva mumidziyo yaJehovha. Zvino pavakadira Hotels 92 kana Pabst Blue Ribbon yavo mairi kuti vave nenyambo inosetsa kubva pairi. Oh, vakasimudza magirazi nemidziyo ndokutanga kunwa nekuseka nekuita dambe nechinamato chashe. Havaimboziva zvavakange vari kuita. Ndizvowo zviri nyika ino manheru ano kusaziva kuti iri kuramba mharidzo yaIshe Jesu Kristo murubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene nokuzvarwa patsva. Kunyange vainamata, zvino pati iya yerock and roll yekudhakwa, vaiva vanamati. Nekuti Bhaibheri rakataura kuti vakarumbidza zvimwari zvavo. Saka unogona kuva munamati chaizvo uye woramba wakatsveyama ndizvozvo chaizvo. Hakusi kuperera. Pane nzira inoita seyakarurama kumunhu, asi magumo ayo inzira yerufu. Saka vaiva nekereke huru yehurumende nechinamato chavaigona kushumira. Zvino vakaita dambe nezvinhu zvitsvene zvamwari. Uye mufananidzo wanhasi uno chaiwo kuita dambe nezvinhu zvitsvene zvamwari. Vanodaidza vanhu vanoedza kurarama zvakachena uye zvakadzikama uye zvakarurama. Vanovadaidza kuti vechinyakare kana muumburuki mutsvene kana imwewo mhando yezita rinonyadzisa. Uye vanodana zvipo zvashe zvavari kuita kuti mabasa emweya wetsvina semuuki kana dhimoni. Oh, mungapukunyuka seiko kutongwa. Ropa revakafira chitendero rinodana richipesana nazvo. Kana Mwari vakasatonga nyika ino nekuda kwechivi chayo chemazuva ano, vanotofanira kuzomutsa Sodhoma neGomora uye vokumbira ruregerero nekuda kwekuvaparadza. Ndizvozvo chaizvo. Takananga kunotongwa. Uye zvishamiso zvikuru izvi zvamunoona muponesi wedu akaropafadzwa achiita, zviratidzo zveyambiro kuti kutongwa kwava pedyo. Zvino zvazadza nyika ino kubva kudivi kuenda kune rimwe divi, kubva kumabvazuva kusvika kumadokero, kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba. Uye vanozviramba vanozviseka, vanozvishoropodza, vanozvinyora mumapepa avo se zvisina maturo. Pafungei. Babiloni remazuva ano. Zvino vakati vachinwa, vachisimudza mikombe yavo mukunwa, kamwe kamwe mutambi mukuru uyu wemafirimu ainzi Belteshazzar paakanga oda kunwa kubva mukapu yake, maziso ake akaita sekuudyuka. Paakacheuka ndokutarira kunhare yemuzinda wamambo, nokuti akanga aona kuchibva kudenga ruoko rwemunhu, uye rwakatanga kunyora ruchikwira nekudzika pamadziro. Ndiri kuda kuti mucherechedze. Rwakanyora paplasta. Zvino zvichida zvigadziko zvemwenje zvavo zvainge zviri kure neunyerekete hwavo pavakanga vachiitira rock and roll yavo yaipisa panguva iyoyo, uye zviedza zvaivaima zvichivheneka pamadziro. Mwari havaite zvinhu muchikona. Pasi chaipo pezviedza apo Mwari pavanotaura nekufamba. Saka chinyorwa chavo chemweya chakanga chiri paprasta yemadziro, vachizviona vese zvavo. Uye mambo anofanira kunge ari iye akazviona kutanga. Uyu munhu wenyang'ambo wemazuva avo, musetsi chaiyo weparedhiyo anogona, mutambi wepaterevhizheni, paakasimudza girazi kuti anwe kana kuti kapu yaaiva nayo mumaoko ake, maziso ake akaudyuka kubuda kunze, uye akanzwa kuvhundutswa zvikuru. Ndingafungidzira kuti akadaro. Bhaibheri rakataura kuti mapfupa ake ndokurengenduka asvodogoka. Zviro kwazvo akavhundutswa chaizvo zvechokwadi. Kana Mwari vatanga kuratidza zviratidzo zvavo, inguva yekuvhundutswa. Ndizvozvo chaizvo. Zvino paakacherechedza, rwiyo rwake rwerock and roll rwakamuita kuti avhunduke chaizvo. Zvino paakacherechedza chinyorwa ichi pamadziro, ndinogona kufungidzira kamudzimai kechidiki kane miromo yako yakapendwa-pendwa sekunge hameno-hameno, uye bvudzi rako rose rakaiswa zvinopenya-penya, uye kachikandidzirwa kwese-kwese nemasoja aya akadhakwa, kakati, nai, chiiko chaitika kumukomana uyu manheru ano, kachiita munhikwi. Zvino mumwe mujaya ndokukadhonza akati, oraiti ngatitambe runotevera rwacho tese. Zvino mumhanzi ndokumira. Nyika huru inoizere nezvivi. Imwe nguva marock and roll yenyu achamira. Kana mukasateerera kuizwi remuparidzi, muchazoteerera kuruoko rwaMwari mukutongwa rimwe zuva. Asi rock and roll ichamira sezvakangoitawo mabhendi aya. Zvino vakaridza pedyo nemi Mwari wangu paTitanic. Rimwe zuva muchazochinja chuni iyoyo. Zvino mumhanzi wakamira, uye vakacherechedza munhu wavo wenyang'ambo, nyanzvi yavo yepaterevhizheni. Zvino akanga amire, mabvi ake achirovana nekugwagwadza paakatarisa nekuona chinhu chikuru ichi chichiitika. Handiti akati, masvingo ese akapfigwa kwese kwakakomberedza. Ndine vatariri vangu vakamira pasuo, vanhu vangu vanokwanisisa. Asi munoona, hazvitorere Mwari kuti vapinde nepagedhi nenzira yavanofunga nayo. Vanodzika vachibva mukubwinya, uye ruoko rwavo rwakanga ruchinyora pamadziro. Zvino nekukasika, iri nzvimbo yemazuva avo, Bhaibheri rakati akadana vauki vake vose, vanzveri vezvemuchadenga, mabhishopi ose, vana chiremba, vana papa nemakadhinari nevamwe vakadaro. Uye akati, zvino ndinokuudzai machinda, ndakakupai mukana wekuparidza nekuita zvamaida kuita. Zvino ndidudzirirei izvo zviri pamadziro. Asi sezvazvaingova panguva iyoyo, ndizvo zvazviriwo zvino. Vakanga vasina kujairana nechemweya, hapana chavaiziva nezvazvo. Vaisaziva kududzira ndimi dzisingazivikanwe. Hapana chavaiziva nezvemutauro wekudenga. Zvino vakashaya kana chekureva. Hapana chavaiziva nezvazvo. Zvino vese vakati vamire ipapo. Rangarirai, uku ndiko kunzwa kweumambo hwemarudzi. Uye sekuya kwawakaita huri pasi pechemweya, huchabuda huri pasi pechemweya. Asi mabhishopi nemakadhinari aya navana chiremba vakuru havana kukwanisa kududzira chemweya ichi. Hapana chavaiziva nezvazvo.
And they could not find nothing that would
vakatarisa mumabhuku avo ose maitirwo ezvinhu uye havana kuwana chinhu chingaenzaniswa nacho. Unoona, zvinhu zvemweya zvinonzwisiswa pamweya. Zvino vese vakabva vakanganisika uye vakanga vasingazive zvekuita. Uye pakupedzisira mambokadzi mudiki, rangarirai, akanga asiri papati yerock and roll. Uye nzira chete yaakaziva naye kuti kune chinhu chiri kuitika. Shoko rakauya kwaari kuti mambo vakanga vavhundutswa zvikuru. Uye pati yakanga yamira. Angadai akave mumwe wevatendi vakanaka. Uye neimwe nzira kana imwewo akanga ari mumwe akanga asina kukanganwa. Akamhanyiramo mupati. Zvino paakaona kuti munhu wenyang'ambo wemazuva avo avhundutswa nebhendi rake rose, akati, "Oh mambo, raramai nekusingaperi." Asi akanga asingazive kuti akanga atofa ipapo chaipo. Akati, "Raramai nekusingaperi. Ndinoziva kuti manetseka nechinyorwa icho chiri pamadziro. Uye ndiri kuona papa nemabhishopi nemakadhinari navana chiremba vedzidzo yebhaibheri. Uye hapana mumwe wavo anogona kuzviverenga." Asi, "Oh mambo, regai ndikuudzei chimwe chinhu. Kune mumwe murume muumambo hwenyu anoziva pamusoro pezvemweya."
Brother,
oh hama, patiri kuona chinyorwa pamadziro nhasi. Asi pane mumwe murume anoziva nezvacho. Unogona kunge wakapfuura nemuhofisi yese yachiremba muguta uye vakakuudza kuti unofanira kufa. Asi pane mumwe murume unogona kunge wakachakwaira muchivi kusvikira mweya wako wasviba semadziro egehena akasviba kuti tsva. Uye wagadzirira kuzviuraya pasina kana tariro. Asi pane mumwe murume uye zita rake ndiJesu. Anoziva nezvechemweya ichi uye ari muumambo hwedu nekuti tiri vana veumambo hwake. Kune mumwe murume akati anoziva chemweya ichi nekuti makore apfuura vakawana mweya wamwari uri maari. Uye aiva nemweya wakanakisa, aikwanisa kududzira zviroto, aiona zviratidzo, uye chimwe nechimwe chazvo chaiva chechokwadi chaicho. Saka musanetseke, ingondipai maminetsi mashoma ndigomuunza pano. Pachava nerimwe zuva rauchadana kwaari. Unogona kunge usina nzvimbo yake mumba mako. Wakabatikana zvakanyanyisa uchiona terevhizheni, kutamba makasa, kunwa doro, kuenda kumitambo yerock and roll. Asi pane imwe nguva yauchazodana kwaari. Ndizvozvo chaizvo. Naizvozvo, Dhanieri akaunzwa mukati. Zvino paakapinzwamo, muparidzi wekururama. Munhu waMwari. Handaikwanisa kufungidzira munhu waMwari achigara munzvimbo yakaita seiyoyo kunze kwekunge adaidzira achipesana nazvo. Asi munoona, mambo akanga asina kuzviteerera. Ndicho chikonzero akanga ari muchinhano chaaiva machiri. Zvino vakaunza Dhanieri. Zvino akati, "Ko, vana papa navana chiremba venyu vatadza nei kukududzirirai?" Vakanga vasina chekududzira nacho. Saka zvino chii chakaitika? Dhanieri akati, "Oh, Bheriteshazari, iwe waiziva zvinhu zvose izvi. Hazvina kuvanzwa kwauri. Uye ndinoti kwa America, ndinoshuwa kuti dai ndai vaita kuti panguva ino vanzwe izwi rangu. Hamusi avo vasingazive zvinhu zvose izvi. Sezvakaita marudzi akatadza kumashure uye vakaita zvavakaita, takayerwa pachikero uye tikawanikwa tisina kukwana. Chii chakaitika kuFrance? Chii chakaitika kuGermany? Chii chakaitika kune dzimwe nyika dzakaita zvewaini, zvevakadzi uye nenguva huru? Zvinogara zvichibuda nenzira iyoyo uye hatina kudzivirirwa pane kutongwa. Mwari vane nduramo. Uye akati, baba vako, kuti Mwari vakavaita sei rudzi rukuru, asi vakazvikanganwa uye vakaita zvinhu zvimwe chete zvauri kuita. Zvino Mwari vakavashandura kuita mhuka yemusango. Akati, iwe unozviziva zvinhu izvi. Zvino wobva watora midziyo yavo mitsvene woita dambe nayo. Cherechedzai. Akati, chinyorwa chatoiswa pamadziro, uye nguva ino mazuva eumambo hwako ave mashoma. Nemamwe mashoko, ona pano shamwari, mazuva ako ava mashoma. Umambo hwako hwatorwa kubva kwauri uye hwapiwa kune rumwe rudzi rune utsinye, rudzi rusina Mwari, uro rwakaipa sezvavari. Mwari vanoita kuti chivi chirwise chivi. Handizive nhasi. Panguva imwe chete iyoyo chaiyo, regai nditi kutanga, paakanga akamira ipapo akatarisa zvakanyorwa izvozvo pamadziro, haana kana kumboziva kuti pasi pemasuo chaipo, ipapo chaipo, vatariri vakanga vaurayiwa. Uye masoja akanga ari mumigwagwa achiuraya vatariri vemuzinda wamambo. Vaitova pamastepisi. Zvino madzimai iwayo amire ipapo, vari kure nevana vavo, vari kure nevarume vavo, nevarume vabva kumadzimai avo, vose vakadhakwa vachiteerera imwe mhando yekutamba kwemazuva avo nekufarisa. Zvino masoja akanga ari pamastepisi. Mumaminitsi mashoma, mambo aizourayiwa. Boka rose riya revanhu vakadhakwa raizourayiwa. Nenyika isingatendi kuti kuna Mwari, vakagarwa nemadhimoni. Uye vakadzi vaizokururwa nhumbi dzavo, vasikana vaduku navose vobatwa chibharo mumugwagwa, vobva vasimudzwa netsoka dzavo, voroverwa misoro yavo kumadziro, vovatema vachivatumbura mushure mekunge vararama navo muruchiva. Mipengo yemasoja akadhakwa zvakanga zvatova pamukova, nekuti vakayerwa pachikero vakawanikwa vasina kukwana. Uye handizive nhasi uno mune zvedu zvese zvemazuva ano zviri kuitika, kuseka kwese nekuita dambe neshumiro dzekunamatira vanorwara, vachiseka nekuita dambe nechechi yaMwari mupenyu, vachienderera mberi sezvakataurwa nebhaibheri kuti vaizoita. Vane misoro mikukutu vanokarira zvepamusoro, vaine mufananidzo weumwari, asi vachiramba simba racho. Handizive muzuva rino patinofunga kuti takachengetedzeka, uye kamwe kamwe toona kuti Russia iri mberi kwedu nemakore 5 mune zvesainzi. Takaenda kumapati akawandisa. Takachakwaira zvakanyanyisa muchivi. Chechi yanyanyisa kukotsira, haichina basa nemisangano yeminamato zvachose. Havana kana hanya. Ivowo zvakare vanotaurawo vachipikisa mweya chaiwo wechokwadi waMwari mupenyu. Havasi kuzova nawo. Vakanyanyisa kuva sangano, vakanyatsoshongedzwa. Havana kana nguva yemisangano yekunamata, vari pamaterevhizheni nemabhaisikopo nekungomberereka uye kumitambo yekudhakwa nezvinhu. Ichokwadi zvinogona kuita sezvakudhara, asi ndizvo zviri kudiwa nenyika nhasi. Pane umbwende hwakawandisa pakubata evhangeri, vakapfeka magirovhosi erabha rinofanira kubatwa nemaoko asina chaakapfekedzwa nemweya mutsvene. Chokwadi, Billy Graham akati rinenge vhiki kana maviri apfuura, mune imwe yemharidzo dzake akati, nyika ino inogona kuva dunhu riri kure neRussia chero nguva Russia painodira. Tiri papi? Uchatenga marekodi ya Elvis Presley uye. Ogara kumba usingauye kuchechi kuti unzwe. We love Susie. Rimwe remazuano. Iwe wayerwa pachikero ukawanikwa usina kukwana. Chii chaitika? Pane chinyorwa pamadziro. Veku Russia. Vakaisa Sputnik. Yatisina kana chatinga gone kushandisa pairi. Mamaira 500 kubva panyika. Uye vanogona kuisa half a dozen yao pamusoro pe United States maminetsi 30 anotevera. Yeodanira muno vachiti sarendai kana kuti mova murwi wemadota mumaminetsi mashoma. Vanogona kuzviita. Hapana chatingaite kuti tivamise. Zviri mumaoko avo. Makomunista nehutsinye asina moyo, asina humwari. Ndizvo zvinoshandiswa naMwari kuita kuti chivi chibude pachena. Zviro kwazvo ndizvo. Kana mukaverenga Bhaibheri, Russia inofanira kuzviita maringe nezvakazarurwa. Zvakanaka, imi vadzidzisi vechiprofita, munogona kupesana nazvo asi ingomirirai kusvikira zvapera. Russia yakaiswa pano nechinangwa ichocho chaicho. Bhaibheri rakataura kudaro. Zvino heinoka iyi ine Sputnik. Takaedza kutumira imwe umwe usiku. Takafunga kuti taizoita zvimwe chete sezvakangoitawo ikasimuka mafiti matatu kubva pasi. Ndipo pazvakaperera. Rock and roll yakawandisa nechivi. Takayerwa muchikero uye tikawanikwa tisina kukwana. Mwari tinzwirewo tsitsi. Tichaitei? Chii chingaitika kana vakatumira maSputnik iwayo kumusoro nezvombo izvozvo uye voti sarendai kana kuti mova murwi weguruva mumaminitsi mashanu. Chokwadi hurumende yedu kuti ichengetedze upenyu inosarenda. Ndicho chinhu chega chavanogona kuita. Zvino chii chingazoitika kune vamwe venyu vemuAmerica? Isu tose tiri muno, kwete pano. Asi ndikureva ndichitaura nyika yese. Ndichitaura nyika yese. Imi tusikana tudiki twakangwarira paduri sehuku munomhanya netumiromo twenyu tudiki twakapendwa sekunge bukirwa rerozi uye muchiseka muparidza ari pakona ari kuparidza evhangeri. Uye newe wezera rekuyaruka mudiki iwe unofunga kuti une manomano akawanda kupfuura uchenjeri hwaunahwo kuti uzvibate. Chii chichaitika kwamuri baba? Imi munogara kumba usiku namai muchiona terevhizheni uku mwanakomana ari kuvhetemesa motokari nehanzvadzi yake iri zasi kubhawa kune imwe nzvimbo. Uye ari zasi ikoko achiita rock and roll yake uye imi muchiona terevhizheni nekuita dambe nevhangeri. Chii chichaitika kwauri iwe nhengo yechechi? Chii chichava mhedzisiro yako? Unogona kuva nezita rako mubhuku rega rega rechechi hurusa muguta. Asi kunze kwekunge uri pasi pechengetedzo yeropa raIshe Jesu, uchaparara pamwe chete neavo vachaparara. Hapana tariro kwauri. Chii chichaitika? Kune Sputnik kumusoro uku. Uye chii chingazoitika? Nyika yaizosarenda honguka. Ndicho chinhu chega chakanaka chingagona kuitwa nehurumende. Zvino chii chaizoitika? Masaisai pamusoro pemasaisai ezvikepe zvakazara nemasoja. Masaisai pamusoro pemasaisai endege anomhara munyika ino. Vakadzi vanozobatwa chibharo mumigwagwa. Chii chaungaita? Ndeyavo. Wodzingwa pamba pako vachaitora. Chii chichaitika kwamuri imi vasikana vechidiki nemi majaya echidiki? Nemi mose panguva iyoyo. Chivi chinofanira kubhadharirwa. Zvisinei nekuti nyika ipi kana kuti ndiani anozviita. Sedunga munhu kana nyika yese chiri kuzobhadharirwa. Uye boka revanhu vane utsinye vasina humwari vane mazindebvu. Masoja echikomunisti aizombunyikidza madzimai enyu ovabata chibharo vanasikana venyu vechidiki uye maizomira mozvifarira. Hapana chaungaita nezvazvo. Chii chinokonzera izvozvo nekuti makateerera zvinhu zvakadai sezvirongwa izvi zvepaterevhizheni pamusoro perock and roll nechivi uye nemumwe womuparidza akatonhora ari wetsika asingagone kududzira chemweya? Chinyorwa chiri pamadziro. Ndizvozvo chaizvo. Zvino tayerwa pachikero tikawanikwa tisina kukwana. Izvozvo zvingaitika rini kusati kwaedza mangwanani? Ndiani achazvimisa? Zviedzei. Bhaibheri rinoti zvichaitika. Asi regai ndikuudzei, izvozvo hazvife zvakabata chechi yaMwari mupenyu. Tinenge taenda panguva iyoyo. Saka shamwari teerera. Kana, chinhu ichocho chava pedyo kwazvo uye tichiona chinyorwa pamadziro. Hapana chingatadzisa chinhu ichi kuti chiitike zvino. America yakaparidzirwa chemwe yachakaitwa, uye nguva nenguva vanofamba vachichakwaira nepamusoro pacho. Enda kune imwe nyika, kune imwe nzvimbo, unoita rumutsiriro zvino, wova nevanotendeuka 40 muvhiki rimwe, uye wodzokera mumavhiki matanhatu, hauone kana 4. Ziva rekare rakakukudzwa kusvikarapwa. Mwari vanongova nevane humwe uwandu vavakasanangura, uye kana wokupedzisira apinda, zvinovhara musuo zvobva zvapera. Zvino hapachina chinosara kunze kwekutongwa kana tsitsi dzarambwa. Zvino hepano patiri pamagumo enzira, chemwe yachiri kuitwa chiri kusekwa uye nekuitwa dambe nacho, uye chinhu chekupedzisira, Mwari vakauya musimba ravo vomene, mumwanakomana wavo vomene anodikanwa kuzoshanda kubudikidza nechechi yavo. Zvino vanoti ndezvemashave kana dhiabhori. Chii chimwe chingasara kunze kwekutongwa? Zvino hechino chinyorwa pamadziro. Asi kana izvozvo zviri pedyo kudaro, uye chero mudzidzisi upi zvake anoziva kuti chechi inoenda mukubvutwa kutambudzika kusati kwatanga. Zvino kana izvozvo zviri pedyo zvakadaro, zvichigona kuitika mangwanani asati asvika, ko kuzoti kubvutwa kwacho? Kuri pedyo sakupfuura izvozvo. O, zita raShe ngarirumbidzwe. Kuya kwaShe kwave pedyo. Chinyorwa chakanyorwa, uye chakanyorwa muBhaibheri, uye tiri kurarama kuti tichione. Ungakwanisa here nekunyengetedza kweizwi rangu kugamuchira Jesu Kristu panguva ino? Tendeukai mubhabhatidzwe, Petro akadaro, mumwe nemumwe wenyu nemuzita raJesu Kristu, kuti muregererwe zvivi uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene, nekuti vimbiso ndenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure, nekuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ramunofanira kuponeswa naro kunze kwekunge muri vaKristu. Unogona kunge uri muMethodist, muBaptist, muPentecost, muNazarini, muKatorike, wakarasika kusvikira wava waKristu. Zvino Kristu anouya mauri, ndiko kuberekwa patsva nemweya mutsvene. Mugamuchire manheru ano patiri kunamata nemisoro yenyu yakakotamiswa. Handingozivawo izvi kuti vangani vari muno vanoziva kuti chinhu chikuru ichi chichaitika. Unogona kuenda kunorara nemudzimai wako manheru ano, uye mangwanani anenge aenda. Imi baba naamai, munogona kutsvoda vadiki venyu kuti varare manheru ano, uye mangwana mangwanani mubhedha mudiki unenge usina chinhu, uye uchamhanya uchidzika nemugwagwa kuti uone kuti chii chaitika kuna amai Jones. Vanenge vaendawo zvakare. Kubvutwa kwava pedyo, Bhaibheri rakapa pachena. Zvino mumusangano uno uchiine mukana wacho sevarume veuchenjeri uye nemadzimai euchenjeri, wadi wangoteerera kudana ikoko kuri mumwoyo mako woti, Ishe Mwari, ndizadzewo neupenyu husingaperi ihwohwo. Nekuti kana mweya wako uchiri kuziva nenjere, wakasungwa panyika. Asi mweya waMwari unobva kudenga unouya mumwoyo mako wokupa mweya mutsvene mauri. Kana kutambudzika kwauya, mweya mutsvene unodzokera kumusiki wawo, uye iwe unoenda nawo. Zvisinei kuti unonamata zvakadii, haungaendi kunze kwekunge paine chimwe chinhu chirimo chinokutora. Vangani manheru ano makakotamisa misoro yenyu pamberi pemharidzo ino, vangasimudza maoko enyu kuna Kristu uye moti, Mwari, ndizadzei nemweya wenyu mutsvene, uye kana mukauya ndinoda kuenda nemi. Mungasimudza maoko enyu here? Mwari vakuropafadzei kwese kwese muchechi yose. Chaizvoizvo, maoko 200 kana kudarika akasimudzwa mudenga. Shamwari mutadzi, kana usati wambogamuchira Kristu, ungasimudzawo ruoko rwako here panguva inowoti, Ishe Jesu, ndinzwirewo tsitsi. Mwari vakuropafadzei amai. Mwari vakuropafadzei nechapa. Imi kumashure uko, mumwezve munhu, ingondirangariraiwo Ishe. Mwari vakuropafadzei nechapa. Zasi kuno, Ishe ngavave nemi. Ndirangarireiwo, o Ishe. Maziso angu achangobva kuvhurwa. Ndinocherechedza kuti pamwe ndakazviti ndiri muKristu kwenguva refu, Asa handisati ndamboziva kuti kuberekwa patsva kudii. Handisati ndambogamuchira mweya mutsvene. Naizvozvo, kunze kwekunge munhu aberekwa patsva, haangapindi muumambo kana kutomboona umambo hwacho. Ungasimudza ruoko rwako here woti, ndinzwireiwo tsitsi, o mweya mutsvene, uye pamuchavinga chechi nditoreiwo. Mwari vakuropafadzei amai. Ko mumwe womunhu, ndirangarireiwo o Mwari, ropafadzwa ichangamire. Mwari vakuropafadzei amai, ndirangarireiwo o Mwari, Mwari vakuropafadze pano muchinda wechidiki. Mwari vakuropafadzei necheuko amai, kumashure uko mudzimai wechidiki kumashure, uye imi kumashure uko amai, ndinzwireiwo tsitsi, o Mwari, padiri kuona chinyorwa chiri pamadziro. Ndine uchenjeri hwakakwana nhai hwekuona zvataurwa zvichibva mubhaibheri. Manheru ano kuti uku kudzokorora kwenhoroondo. Tava kumagumo. Hapana chinogona kubatsira. Chinhu chichaparadza nyika chiri mumaoko evanhu vatadzi. Pangosara vamwe vashoma. Unogona kunge uri iwe wekupedzisira akagadzwa kuti auye kuna Kristu, kana iye wekupedzisira auya kutongwa kunobva kwaruva. Pachiri kudiwa chinhu chimwe chete bedzi. Anogona kunge ari iwe. Ungamugamuchirawo here manheru ano apo takamirira? Maoko anosvika 20, 30 asimudzwa mudenga. Zvino hatina nzvimbo pano yekudaidza vanhu kuaritari, kunza vanhu pamberi pano, nekuti hatina nzvimbo yacho. Asi ndichakukumbirai zvechokwadi, ivai makaperera uye muteerere kuizwi reyambiro. Iva wakaperera uye ukumbire Kristu ipapo chaipo paugere kuti, Ishe, ndinzwirewo tsitsi ini mutadzi, uye mundigamuchire ndisati ndapfuura chidzitiro chetsitsi. Ndisati ndatadza zvokudarika zuva rangu renyasha, ndinzwirewo tsitsi, Ishe. Zvino vachazviita. Zvino namata saizvozvo pandiri kunamata newe. Ishe vakaropafadzwa, takamira muchinhano chakaipa kwazvo manheru ano. Patiri kuverenga shoko renyu, uye tichiziva kuti chero nguva ipi zvayo maredhiyo anogona kupenya, uye mabhendi erock and roll otanga kuimba pedyo nemi, Mwari wangu. Asi nguva inenge yatopera ipapo. Kutongwa kunenge kwasvika. Zvombo zvezvitundu musere zvakanongedzwa kwatiri. Kuparadzwa mamaera nemamaera, nematani nematani esimba remaatomu anotsvaira nyika. Nezvimwe zvakadaro zvichazopisa nyika ino yese nemoto. Uye zviri mumaoko evanhu vatadzi. Uye Bhaibheri rakataura kuti ndiyo nzira yazvichaitika nayo. Zvino tiri kuona chinyorwa pamadziro. Ishe Mwari, handina kukwana kuedza kuunza mharidzo yakaita seiyi kuvanhu. Uye ndinonzwa kuva mudiki kwazvo ndakamira pano ndichiedza kubata nyaya yakadai. Asi mungandiregererawo here pachikamu changu chekutadza kuzviita? Asi neimwe nzira, kubva mumwoyo mangu, ndinokukumbirai kuti munyudze mharidzo iyi nenzira yamungada mumwoyo yavo. Nekuti ndinoona nguva ichiswedera. Zvino ivaiwo netsitsi, Mwari, muponese mumwe nemumwe, muvazadze nemweya mutsvene. Uye dai vava vana venyu vakaputirwa naMwari murunako rwenyu, uye vagamuchire chengetedzo kubva kuna Ishe Jesu. Nekuti nyika yedu haina kuchengetedzeka. Taifunga kuti takadaro. Ndizvo zvaifungwawo neumambo hwebhabhironi kudaro. Asi nguva dzose pakanga pane rudzi rwakaipa rwaishanda, uye panga paine rudzi rwakaipa rwange ruchishanda kusvika zvino. Tinoziva kuti vari kumberi kwedu, uye tiri mumaoko avo ivo. Ishe, chechi iri mumaoko enyu. Vachaparadza, asi muchatora chechi yenyu.
And in his name we pray. Amen.
Ishe, titorei muchengetedzo yenyu madekwana ano, uye tiropafadzei nekuda kwaJesu, uye muzita rake tinonamata. Amen. Zvakangonyorovera kwechinguvana, ivai mukuremekedza.
Softly and tenderly Jesus is calling.
patiri kuimba zvino zvinzvere.
Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling.
Oh, haingave nguva inoshamisa here kuti zviitike iye zvino? Oh, zvakanaka, chero nguva zvayo anenge akagadzirira. Amen. Ndinofara zvikuru kumuziva. Ndinofara kwazvo kuti mutumbi uno wekare usina simba uri kusvava kumusoro kuno uchashandurwa muchinguvana mukubwara kweziso. Ndichadzokera kuva mujaya zvakare kunorarama nekusingaperi. Vakuru vachava vaduku ikoko nekusingaperi. Vashandurwa kamwe kamwe. Vasingafe vachamira mumufananidzo wake. Nyeredzi nezuva vachazvidarika pakupenya. Mukana wakadini usamufuratira. Oh, madiro auchaita kuti ati wakaita zvakanaka. Pazuva iroro raziendana kuenda. Usafuratira muponesa anodikanwa kubva mumwoyo mako. Usamufuratira. Rega huno huwe usiku hwacho. Vangani vanomuda nemwoyo wenyu wese, uye makagadzirira kana akanzi iye auya. Oh, tinotenda zvikuru. Haunzwe here sekunge wanyatsokweshwa zvino mukati? Evhangeri, tashambidzwa nemvura yeshoko. Ingotambanudza ruoko kune ari padivi pako ukwazisa nemaoko nemumwe munhu woti, Mwari vakuropafadzei. Ndiri kungonzwa zvakanaka chaizvo. Mwari vakuropafadze mufambi. Mwari vakuropafadze hanzvadzi, hama. Tiri vanhu vari kufamba munzira. Tiri kufamba mumugwagwa mukuru wekare. Ndichitaurira kwese kwandinoenda. Ndingasva hangu ndava mukristu wechinyakare, Ishe. Kupfuura chero chii zvacho chandinoziva. Zvino tichiri munguva ino yekuremekedza, ndinotenda kuti nguva yapera kuti tidaidze mutsara wokunamatira. Ngati ndinotenda kuti mweya mutsvene wafadzwa kwazvo neuwandu uhu vachiuya kuna Kristu. Zvino zviwanire chechi nekukurumidza chaiko. Wobhabhatidzwa, wopinda muchechi iyoyo, chechi yakanaka yakazadzwa nemweya. Zvino ikoko woramba uriko chero bedzi uri mupenyu. Ndeapi mabasa akavimbiswa naKristu kuti aizoita? Akati, mabasa andinoita nemiwo muchaaitawo. Zvino upo hwake huri pano. Zvino ndinoziva, shamwari, ndinoziva pasina kana mumvuri wekupokana kuti Jesu ari pano. Pane murume ari pano. Ndiye murume mumwe chete akafamba muGarirea. Ndiye murume mumwe chete akakudzikinura neropa rake uye akakupodza nemavanga ake. Zvino ari pano kuti abate basa nekuita zvose zvaakaita, nekuti ndiye Ishe Jesu mumwe chete. Zvino ngatinamatei kwechinguvana chinyararire. Ingovai mumunamato pandiri kuedza kutsvaga pfungwa yemweya mutsvene. Saka mumhanzi iwoyo wakanaka, vanhu vari mukutambudzika manheru ano vangadisa zvikuru kunzwa. Vanhu zvichida vakambogara pachigaro chaugere manheru ano vakanzwa evhangeri uye vakatungamira.
Torment tonight, how they love to take that seat that you're sitting in. Too far gone now.
Vari mukutambudzika manheru ano vangada sei kutora chigaro chawakagara machiri. Vakasoenda kure kure zvino. Ishe, imi makasika matenga nenyika. Imi makatuma Ishe Jesu vakaropafadzwa pano panyika. Uye maari, maigara uzaro hwemweya. Uye makati kubudikidza nemiromo yake. Ini ndini muzambiringa, imi muri matavi. Iwo muzambiringa ubereki michero pachao, asi matavi ndiwo anobereka muchero. Ndinonamata Mwari kuti muzviratidze manheru ano pakati pedu, kuti vanhu ava vagoziva kuti mharidzo ichangobva kuparidzwa, yabva kwamuri, kuti muri kutiyambira kuti tigadzirire, uye mazuva ekupedzisira aswedera pedyo. Panogona kunge paine vanhu vanorwara vagere pano Ishe, vapeiwo kurudziro, kuti vagone kupodzwa nekuti tinokumbira izvi kuitira mbiri yaMwari. Zvino Ishe, patiri kuzvipira isu kwamuri, sechechi yaMwari mupenyu, ndichiona ndinofunga kuti ruoko rwese rwuri muno rwasimudzwa. Uye ndichakukumbirai manheru ano Ishe, kuti mutiitire chimwe chinhu chakakosha. Uye itaiko zvino kuti vanhu ava vazvipire nenzira yekuti Mweya Mutsvene uzogona kufamba kubudikidza nemavari. Nekutenda kukuru uye kuti ndizvipire kwamuri. Uye imi mugoshanda kubudikidza nezvipo zvenyu uye mozviratidza pakati pedu. Kuti panogona kunge paine vatorwa pakati pedu, tinokumbira nemuzita raJesu. Amen. Nekuti anogara achiratidza tsitsi kutongwa kusati kwasvika. Ndichakumbira vashumiri kuti vangoramba vari ipapo. Uye vonamata, ngati namatei. Uye zvino, kunyanya, ndanga ndichiparidza. Uye ndichangokumbira zvichida imi vanhu vari pano pamberi, kana chero kupi zvako kwamuri. Ingotangai kutaura izvi. Bhaibheri rinotaura kuti ndiye muprisita mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu. Saka zvino, kana ari iye muprisita mukuru aivepo nezuro, ndiye mumwe chete nhasi. Zvino, kuita kwake kumwe chete kwaakaita nezuro, anoita nhasi kana ari iye mumwe chete. Ndizvo here? Saka, kana achigona kubatwa zvino, mubate nemanzwiro eutera hwako, uye womurega ataure achipindura. Chimbofungai, paakamira paungano seino rimwe zuva, pane murume akauya ainzi Petro, kana kuti zita rake rainzi Simoni. Zvino akati, zita rako ndi Simoni, uri mwanakomana waJonasi, asi kubva zvino zvichienda mberi, uchanzi Petro. Akazova ani? Muapostori anodikanwa. Firipi paakawana Natanieri, zvino akauya akati, tarirai muIsraeri asina nduru maari, nemamwe mashoko, muKristu munhu akatendeka. Akati, koma ndiziva sei nai Rabhi? Akati, Firipi asati akudana uri pasi pemuti, ndakakuona. Mudzimai aiva nedambudziko reropa akauya, Ishe ndokutarisa kuungano. Vaifunga kuti mabasa ake akanga ari adhiabhori, uye vakati mumwoyo mavo, ndiBherizebhabhu. Zvino akaona mifungo yavo, ndizvo here? Akati, handina chandinoita kusvikira Baba vandiratidza kutanga, uye mabasa andinoita, nemiwo muchaitawo. Saka, anofanwa kuva kana achishanda muchechi yake, nekuda kwekuti ishoko rake. Zvino, ndinoda kukubvunzai. Kana muungano ino, vangangoita vanhu vaviri kana vatatu, Ishe vakaita kuti vave nekutenda kwakakwana kwekuti vabate nguo yake zvino, iye odzoka mumweya wake, oita chaizvo izvo zvaakaita paaiva pano panyika. Imi mose mungagutsikana here kumugamuchira semupodzi wenyu, mungadaro here, itai amen kana muchidaro. Dai akazviita, ndiwo munamato wangu. Zvino imi kana mukangonamata, uye kana imi, vangani vari kurwara vari muno, vanoda kupodzwa semuzai ruoko rwenyu, kungori kwese hako, zvakanaka, vanhu vanorwara vanoda kupodzwa. Zvino, kana paina ani zvake muchivakwa chino wandino, ina hapana wandinoziva wandakatarisa. Ndinofunga uyu ndi Rosella agere pano, musikana mudika aive chidhakwa, uyo akadanwa mumusangano pane imwe nzvimbo. Akanga ari chidhakwa uye vanachiremba vakanga vamutadzirira. Iye paakadanwa naShe, musikana anoziva kuti handina kumbomuona kana kuziva nezvake, uye Ishe vakamuudza zvose pamusoro peupenyu hwake nechinhano chake, uye vakamuudza kuti akanga ari kuzopora. Zvino heunoi uyu manheru ano, mukombe wenyasha dzaMwari, chidhakwa kusvikira chiremba mushure memumwe chiremba vakanga vamutadzirira, kunyange veAlcoholics Anonymous. Ndinomuziva. Asi zvisinei ndine chokwadi chekuti hama iyi yakanditarisa igere pano chaipo yakapfeka sutu pfumbu, ndiyo hama inotiunzira maruva. Ndinotenda ndizvo, ndiri kutadza kufunga zita ravo zvino. Vakanga vari zasi kumba kwangu, nguva pfupi yapfuura nahama Boze. Schultz, hama Schultz. Kunze kwaizvozvo ndafunga kuti ndaona hama Fred Southman nguva shoma yapfuura pane imwe nzvimbo muchivakwa. Asi ndakanganwa kuti ndepapi chaipo zvino. Zvisinei. Vanga vari pano pane imwe nzvimbo. Uye ini ina hapana mumwezve munhu wandinoziva, asi Mwari vanokuziva imese. Kana mukangonamata uye mukumbira Mwari vakuedzei kutenda kwenyu. Zvino pasawana munhu anofamba-famba zvino, vaine kuremekedza chaiko kwenguva pfupi inotevera. Zvino tenda chete kana mukadaro. uye nekuremekedza kwamungagona kuva nako kwekanguvana zvino chingogarai makanyarara chingofungai kristu akazvivimbisa kwechinguvana uye nyika haizondiona zvakare asi imi muchandiona nekuti ini kwete mumwe ini chisazita singwi ini ndichange ndiinemi kusvika kumagumo enyika zvinhu zvandinoita muchazviitawo zvakare jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi ichokwadi here chinofanira kuva chokwadi zvinoka ndinotenda ishe zvikuru ndinga munogona kusimudza misoro yenyu kana muchida henyu pano apa pakona chaipo pane mudzimai akagara pakona apa chaipo mudzimai wechitema amai handikuzivei mwari vanokuzivai asi hecho chiedza chiya chiri pamusoro chaipo pemudzimai uyu zvino ane kana ishe vakazarura kwandiri zviri dambudziko renyu nezvamuri kunamatira mungatenda here kuti ndiishe jesu vari kuzokubatsirai munofanira kunge muri mudambudziko kana chimwe chinhu chamuri kushuvira nekuti hecho kaicho munoona shamwari unoti asika ini handisi kuchiona zvinogoneka kuti hauchione ndakatarisa pachiri chaipo maona unoti zvakanaka hama branham kana muchichiona nepfungwa dzenyu ndinokwanisawo zvakare oh kwete pauro akachiona jesu ari muchimiro chechiedza uye avo vaiva navo havana kuchiona maona vachenjeri vakaona nyeredzi yacho chiedza chakavatungamirira asi hapana mumwezve munhu akachiona zvakangopiwa kune vamwe zvipo izvi mudzimai ane dambudziko resinus ndizvozvo mune dambudziko remwoyo zvakare ndizvozvo chaizvo teererai zita renyu ndii vanokudanai kuti esi zita renyu rekupedzisira ndii upshire munogara munorth cleveland street kero yenyu ndii 1264 ndizvozvo chaizvo yenyu mabata chimwe chinhu amai munozviziva kuti hamuna kumbobata inini musikana uyo akagara pedyo nemi ipapo ari kunamatawo zvakare uye ari kunamatirawo mumwe munhu uye ndeamai vako uye vane zvisina kumira zvakanaka mumapapu avo uye une humwe ukama nemudzimai uyo ari apa uri muroora wake uye zita rako ndimagaret ndizvozvo uye munogara panzvimbo imwe chete ndiri kukuonai muchiuya uye muchipinda munofungei nezvazvo changamire murume anotevera akagarapo munotenda here jesu kristu kuva mwanakomana wamwari munotenda kana ishe vakazarura kwandiri kuti dambudziko renyu nderei mungavagamuchira here mune dambudziko remudumbu ndizvozvo chaizvo kana zvirizvo mirai netsoka dzenyu ndizvozvo muri muparidzi zvinoka muri kuti atarisa zvipfeko zvake zveufundisi zvakanaka kunze kwaizvozvo mumwe munhu ari kutarisira kuti muri mupresbyterian asi muri muparidzi wechipendekosti ndizvozvo chaizvo amen kuhutahuta kwenyu ndiko kwakaita ronda renyu remudumbu raenda endai kumba munopora hama amen ivai nekutenda muna mwari musangopokana chete munofungei mugere apa chaipo hongu munotenda here munotenda here kuti ndiri muranda wamwari kana kuti munoda chimwe chinhu kubva kuna mwari kana mwari vakazarura kwandiri zvamuri kuda mungatenda here kuti chemweya chiri kuitwa munozvitenda here chaizvo izvo zvaizotaurwa najesu nemwoyo wenyu wese mune chibundu uye chibundu ichi chiri pahudyu yenyu ndizvozvo chaizvo uye mune dambudziko remudumbu zvakare rakakonzerwa nechinhano chekuhutahuta ndizvozvo zita renyu ndieva may redman ndiro zita renyu rekupedzisira munogara mune mumwe mugwagwa 1378 West 13th Street. Ndizvozvo. Kuti muzive kuti ndiri muranda waMwari. Uyo mwanasikana wenyu mudiki akagarapo, muri kuda kuti anamatirwe. Musikana mudiki uyu anobuda ropa. Uye zvinouya paari paanofarisa kana kuti paanotanga kuchema zvakanyanyisa. Izvi izvanzi naJehovha. Mukomana mudiki uyo ihanzvadzi yake ndizvozvo. Mukomana mudiki zvakare vamunoda kuti anamatirwe. Anonetseka nekufufutirwa uye akarasikirwa neuremu hwakanyanya munguva pfupi yakapfuura zvakare. Haana here? Izvanzi naJehovha. Mudzimai wechichena akagara pedyo nemi. Anoita seakavhiringika nekuda kwechimwe chinhu. Munotenda here hanzvadzi? Munotenda here kuti Mwari vakatuma mwanakomana wavo Jesu Kristu kuti azivise kuchizvarwa chemarudzi kuti ari kuuya nenguva isipi? Mune dambudziko renhengo yemukati ramuri kunetseka naro, zvakarewo nedambudziko reura, uye munohuta-huta. Hamusi vemuguta rinowo zvakare, munobva kuDetroit. Nhamba yenyu kwamunogara ndi 12134 Fandler Street. Ndizvozvo chaizvo. Detroit, Michigan. Muri mutariana. Zita renyu ndi Viola. P-O-L-O-M Palomba. Ivai nekutenda muna Mwari uye mugamuchire zvamunokumbira. Munofungei zasi nenzira iyi? Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Ko imi mudzimai muduku akagarapo, munotenda here nemwoyo wenyu wese? Mudzimai muduku ari kumucheto uko. Zvakanaka, chero mumwe wenyu hazvina basa. Munofungei imapo muri parutivi pavo chaipo? Munotenda nemwoyo wenyu wese? Mai vadiki vagere vakanditarisa, munofungei nezvazvo? Munotenda here kuti Ishe Jesu anokupodzai patsinga dzinozvimba dzamuinadzo? Munotenda? Pamwe mungafunga izvi, mungatenda zvakanyanya ndikakuudzai kuti murume wenyu anga ane dambudziko renzeve, maidawo kuti anamatirwe. Ndizvozvo chaizvo. Zvino munonditenda here? Manga musiri kuzvibata pekutanga. Zvaita sekukupeputsai izvozvo nekuti magamuchira kupodzwa kwenyu ipapo. Masimudza ruoko rwenyu vari parutivi rwavo amai. Munofungei nezvazvo? Munotenda here kuti Mwari anokupodzai? Muchapora. Zvakanaka. Zvino arthritis yenyu ichakusiyai. Munogona here kutenda? Mafunge ichangamiri, imi manini ramaoko yenyu, munotenda here kuti Mwari anokupodzai padambudziko renyu remwoyo, vokuitai kuti muite zvakanaka? Munotenda kuti vanozviita here? Imi makagara makavatarisa ipapo, munotendawo here zvakare? Munoda kuti Mwari, manga muine dambudziko remwoyo zvakare, manga musina here? Hongu, uye manga muine chirwere cheshugawo zvakare. Ndizvozvo chaizvo. Munotenda here kuti Mwari vachakupodzai? Zvino munogona kuva nazvo. Hamutendi here? Ivai nekutenda muna Mwari. Chii pasi apa? Imi changamire mugere apo kumucheto kwechigaro. Munotenda here? Munofanira, muchangobva mukupodzwa. Manga muine dambudziko remutsoka, manga musina here? Munotenda kuti Ishe Jesu, asi muri kunamatira mumwe munhu zvino, mukoma wenyu, uye ari kuWisconsin, achangobva kuitwa operation pamapapu ake. Hafu yacho yakabviswa. Ndizvozvo. Munotenda here? Zvino munogona kugamuchira zvamunokumbirira. Ngarirumbidzwe zita raShe.
The Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood hath washed away each stain.
Ishe vakaropafadzwa. Tichakuonai rimwe zuva muchiuya uko kumatenga. Tinoziva kuti muri pano zvino mumutumbi wemweya. Mazvizivisa zvakakwana kwatiri. Nyika igone kuzviverenga izvozvo, Ishe. Hatitombozvitarisira kuti idaro nekuti makati havachazomuniona zvakare. Asi tinoziva kuti mune vana vanokwanisa kukuonai. tine vana vanokuzivai uye tinotenda nekuda kwazvo uye tinonamata zvino kuti mugozadza chivakwa chino nemweya mutsvene mukuru uye mugopodza munhu wese anorwara ari muno iye zvino zviwanirei mbirishe dai vanhu varega kugara murufu asi dai vasimuka vagopenya uye nekupa mwari rumbidzo nembiri muzita rajesu kana uchitenda mira netsoka dzako umupe rumbidzo nemwoyo wako wese uye ufare muna Ishe Jesu nekuti iye zvino anopodza mumwe nemumwe wenyu kuitira kubwinya kwake kukuru kwaMwari. Ishe vakuropafadzei. Ameni.